Da governador, Baba verse 25. Chakumbirane Bible Shona. And we're in row verse 25. Verse 25, Bible Shona. Chakumbira utude zeresi. Verse 25, yes. Hallelujah. And I will restore to you the years that the locust had eaten, the cankerworm, and the caterpillar, and the palmer wood, my great army, which I sent among you. Yeah. Hallelujah.
Amen.
Tingati dindingira tukufamba na roho redi.
Amen.
Na mazo brother ya moto wa chukuma sawa taka sabuluwa. Ta umbo asista. Sa ningati ili kufamba ni watu kambiri redi wewa atwa.
Amen.
Ili kuti ili pamsoropia kuzo redi. Kuna zikuita zei?
Restoration.
Ino restoration, adizi. Fatu kuchishona tunotishi?
Kuzoreleza.
Kuzoreleza. Ama yungu ulipa nzimbo ya kana.
Amen.
Nekutu kukuranga ni wanede inga kwa kwa.
Yes.
Mwari aruta kukupa.
Yes.
Tasawe ndopa, tino poza kwa kwa. Noza mwja mchejika, wali wano poza pa diki diki. Andizi mungu ya sokupa dizi?
Yeah.
Mwanaka doga jira zose.
Amen.
Muna Jesu. Chirukudi wa kutambira.
Amen.
Andi tumule sopatisiza. Saka digati uripanji mbu ya kanaka kachito pembera.
Amen.
Digati mwanaka kukutu zose ya raka pembera.
Amen.
Izo mwanaka hana kufana nevani. Glory be to God.
Amen.
Nosa mwanaka isikadenga nenyika. Paka isikadenga nenyika. I'm going to go in each
yes.
Shows a church at work.
Simple.
He was a digital goods or air one. He was not a mirror.
Amen. 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 Amen.
You know, I'm a baby. Remember, this is my question. Jesus. But anyway, this is my boy. They that have received the abundance of grace that is in Christ Jesus shall reign in this life.
Amen.
Akuna mwezi raita zairo.
Amen.
Kuti vanotonga vano vakabvuma kupiwa.
Amen.
Amen. Vakati kutonga champion chaicho.
Amen.
Saka izvaka hama yangu zvokupiwa zvine power.
Amen.
Kupfuura zvokushandira.
Amen.
Zvokupiwa naMwari zvine power.
Amen.
Kupfuura zvokushandira nesimba rako.
Amen.
Inzwai ruizi rwemaropafadzo rinotangira pamuchinji.
Amen.
Ropa raishodi Jesu Kristu.
Amen.
Rakadeuka pamuchinji kwa. Ndo rakativhurira mukana.
Yes.
Tini watadzi, tinoshandisa kutenda.
Amen.
Tora kanga mureshi.
Amen.
Glory be to God.
Amen.
Taka daru kutikaponeswa, tika zvipa kuna Mwari.
Yeah.
Hallelujah.
Amen.
Tichishandisa futi kutenda.
Yes.
Neropa ino na Jesu.
Yes.
Tinonatswa.
Yes.
Toitwa vatsvene muzita raisho kuti Jesu Kristu.
Amen.
Mushoko rake.
Yeah.
Munozandoda kuti ti taure pamusoro petopic inotiwo the change agent of restoration.
Amen.
You see, Mwari zvinhu zvake zvakatirongeke. Glory be to God.
Amen.
You must be happy that wauya kuna Mwari akaronge.
Amen.
Akarongeka zvinhu zvakatorewa.
Yeah.
Eh? Mwari akatirongeke. Zvinhu zvake zvese zvine order yazvinofamba nazvo. God has assigned the Spirit of the Living God.
Amen.
That's the change agent. The game changer.
Amen.
Where restoration.
Amen.
Oh, glory be to God.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Promise that I will restore this. Ukaverenga tikaenda pekutanga pa verse 21 because this is very important kuti nzise kuti zvinhu zvacho zvine kwazviri kubva handiri mwe somatisa tikaverenga pa verse 21 parunzi fear not O men, be glad and rejoice for the Lord will do great things. Glory be to God. Hanzi chirega kutya wakanga uchimbotya but nhasi hanzi chirega kutya hanzi usatya nyika. Oh, Mwari ngatende. Hanzi iva nemufaro. Hanzi farikanya nekuti Jehovha uchaita zvinhu zvikuru. God is about to do something wonderful in your life. Great things.
Amen.
You know, this is a prophetic utterance. Kunyangwe tichiverenga Bible, but it's prophetic.
Amen.
Glory be to God. Zvatikunotaura zvinotoitika. Zvakutoitika. Zvaitika.
Amen.
That's God. Ngamuve nechiedza. Chiedza chapo. Hanzi Mwari wakarayira chiedza kuti chishaine chivherekere nyika ino. That same God has shined in our hearts. Achitiratidza kubwinya kwake pachiso chaisho wedu Jesu Kristu. Oh, Mwari ngatende. You know, zvinhu zvatiri kushare zvinhu zvatinoziva. Zvinhu zvatakabata nemaoko edu. Things that we have tested.
Yes.
You know, this place, Nozi Mangura Kwandiri, is a very special place. It's a place where I met the Lord.
Yeah, amen.
2005.
Yeah.
I think it was the Upacheche Anglikena. Kwakavane revival.
Right.
You know, Mazwaye split, Tiango Bam split. You know, people were a bit confused. The notion that was there, people were just looking up to God.
Amen.
Kuti Mwari hatisi kumboziva kuti zvinhu zvofamba sei. Kwakaitwa marevival kuno. Anenge akaitwa akateedzana 3 consecutive revivals. Then I came on the last one. Hava akanivirira. God was calling me. You know, I had such a wonderful experience. It's our prayer for our young people. Kuti vasazive church. Vazive kupfuura vave neexperience yokuva naMwari yokusangana naMwari.
Amen.
I know vanhu vanofunga because I know vanga varipo vanhu vazhinji that day vekuno vanofunga ndakaberekwa kutsva ndiyo ndasi kwangusi kuberekwa kutsva. That's when I received the mighty baptism of the Holy Ghost.
Amen.
You know, I love it kana tiverenga muma magazines edu aya ekuPortland aya ukacheka kana vachira pamusoro pebaptism of the Holy Ghost avambomoti baptism of the Holy Ghost vanoti the mighty.
Yes.
It's a mighty baptism. Glory be to God.
Amen.
You say I was in that temple.
Right.
Ndakagarira unoziva. You know, Mwari akanga andiitiro zvakanaka. Ndakagara zvangu pachenzo.
Yeah.
Shumiro vaimba vari vachanga kuimba vazhinji munondiziva kuti jinja ranga riripo handiri muri kunzwa vaimba vachanga kusumuka so handiri muri kunzwa vachitanga kuimba shumire ichitanga. I saw the Lord. Ndakagara tikwaida kuti mharidzo yakazara yapanzwa ndatobhabhatidzwa. The God's power came mightily upon me. Unoziva pamba ndaanogofo ndafa because when the glory unoziva ndakanzwisisa kuti munhu mukombe unodirwa mweya waMwari. Ndakazvinzwa chinzwa kuti ndiri container ichidururwa kubwinya kwaMwari. Ndafa ndakudenga. The perfect peace.
Right.
The rest that I received that day when the Spirit of God was filling me.
Amen.
You know, so I don't even know if that is the image. Kunzi vakanga vakaungana vari panzvimbo imwe chete kutinira kukuru kukanzvimbo kubva kudenga mweya wamwari ukadzika hanzi ukazadza imba yavakanga vakagara wazadza imba yavakanga vakagara hanzi ukazovazadza ivo mukati the mighty baptism. I had the most glorious experience. Musi oyo ndo pakadyarwa namwari that love for lost souls. That's when I realized that if I sit down, if I don't do anything, people are going to hell. I have got to do something.
God bless you.
Amen.
Amen.
You know, it is our sincere prayer that our young people should attain unto the promise of God.
Amen.
Munofana haikona kuva kuita fall short.
No.
Handi munokunzwa. Endoza kuti kuchikuva chidiki kunoti nakidzei nakidzei handitika. Dzimongoro kunoti ndagamuchira usina. Inzwa zvinhu zvinotogamuchirwa. Chaizvo chaizvo.
Amen.
Kwete zvokufungidzira. Ende kana ukachigamuchira handiti muri kuyasa kunzwa. Kana zvikapinda mauri. Let me tell you, they will not ask.
Amen.
That was 2005. This is 2022. How many years later? How many years later? 17 years later. To me, it is just like yesterday.
God bless you.
Amen.
And did it? It is our sincere prayer that our young people should rise up.
Amen.
And look to God.
Amen.
For the promise.
Nobody
Bible wrote that this promise is for you.
Amen.
It is for your children.
Amen.
And it is for as many as the Lord our God shall call.
Amen.
And it is for them that are far off. Varikure. I want our young people by the grace of God.
Yeah.
Musaite confusion because ipa baba ndo panorasika dokuti ndacho ndikazabuda zvakanaka kunobuda mvenge mvenge kumberi ndokunobudisika ma buildings anozokolapsa anokolapsa vanhu varimo
dangerous
zvishu Bible rinotionesa patsva kuti a person must be born again.
Amen.
You must pray through.
Amen.
You must believe God.
Amen.
And get saved.
Amen.
This is a no soul salvation.
Amen.
I use your words one more. He went all over the world. Says Andrew to Rabana. Would you say it?
Amen.
Bhaibheri rinotaudanzi muvaite vatsvene muzokwara. Nokuti shoko renyu chii? Izokwara. You know, you take your time. You take your time, young people.
Yes.
Seeking God.
Amen.
You know, Bible says that gore rakafamba mbouziya. Isaiah ngari mutembe. Can you see the kind of heart and it, you know, attract these blessings?
Yes.
You know, attract this change agent of restoration. Muchanyatsonakirwa zvenyu regedzai kuti apa tiri kungoita beauty nyaya yacho handiti ka. Kuita kuti usazofamba neunjanji isiriyo. Handikozobatisisa. Handi gore rafamba mbouziya Isaiah anga ari mutembe. Drawing close to God. Aive nemafears ake for the kingdom. But akanzwisisa kuti kunyange ndine mafears angu.
Right.
Only God is the solution.
Amen.
In Israel.
Amen.
I want to tell you, God is the solution today. Mwari ndiye solution yako nhasi. You've got to look up to God.
Amen.
You've got to keep focusing.
Amen.
Unofanira kuita draw nigh unto God.
Wow.
And he will draw nigh unto you.
Amen.
Naza Isaiah ari pakuchema kwake ari pakuswedera pedyo naMwari. Mumwe musi tiba tiba naMwari mutemberi.
Amen.
Oh, glory be to God.
Amen.
Ah, kubwinya kwaMwari kukaoneka.
Hallelujah.
Maserafim ari po achimburuka. Hanzi nemamwe mapapiro akanga achimburuka. Mamwe akanga akavhara kumeso. Mamwe akanga akavhara tsoka.
Yeah.
The fear. You see, holiness perfects the fear of God.
Amen.
Vatumwa vachiona kusasvikirira kwavo, sinless creatures, dzichiona kusasvikirira kwavo kumira pamberi paMwari. Oh, glory be to God.
Amen.
Brother, that was a wonderful day for Isaiah. either drawn her into God's presence.
Right.
That was when he discovered himself.
Yes.
That need in the heart.
Amen.
You know, Bible says, "Vakaropafadzwa vane nzara nenyota yokurura." Nokuti ivavo vachagutiswa kuzadzwa kuti pampa. Isaiah akachema akati ndiri munhu ane muromo ine tsvina. Ndiri kugara pakati pevanhu ane muromo ine tsvina. Ndoita sei? Vatumwa cannot even look up to God. Vakatovhara tsoka, vakavhara kumeso. They are not fit to stand. Kuzoti inini. Oh, glory be to God.
Amen.
Mwari akanzwa kuchema kwa Isaiah. Akarayira Serafimu. Rikatora vhunze remoto. Paaritari ya Jehovha. Yakanga iri kupfuta moto. Ikaenda ikanogunja miromo ya Isaiah. Oh, glory be to God. Zvikanzi nemutumwa. Oh, glory be to God. Zvikanzi zvivi zvako. Nekudarika kwako. Glory be to God. Oh, glory be to God. Tikanzwa Isaiah nemfaro. Tikanzwa Isaiah fit for God's purpose. Zvikanzi ndotumani. Ndiani ungatiende? Isaiah akadedzera kuti ndiri pano Ishe wangu. Ndiri pano Ishe wangu. Kuri kutsvakika vatsva vane experience with God. Kwete vakakurira muchechi. Ndine mufaro wangu wandaitamba naye nezuro ndikati uyo akaita kunzi po muchechi. Zvarirwa muchechi. Pari kudiwa a commitment from your heart to seek God.
Amen.
Your qualification is the blood of Jesus.
Amen.
And have this wonderful experience.
Mm-hmm.
When you have it, I want to tell you, your life is not difficult. Kunamata kwako hakusi kwemutsimba kwekukikiridza. Zvinofulowa kunge rifa. Oh, glory be to God. Ukanga wadaro unenge wamudziyo wagadzirwa wachena wamirira ugaro hwamwari mweya muchena. Handimwesa batisisa. Uchitenda kana iko kutenda kwacho kunova automatic. Nekuti Bhaibheri rinotaura kuti kugamuchira kwako nyasha, you are given also a measure of faith. Handimwesa batisisa. When we are that looking up to God with that hunger, shaona mumagwaro, with that hunger, with that thirst. Handi nungunzwa denga rinotari. Musi wakaita kunge musi wandakasanganawona mwari 17 years ago. Ndakagara mukati meshumiro. Oh, glory be to God. Pacha pacha mwanakomana wamwari. Mweya mutsvene ukadururwawo mandiri. This is what we are telling him, kuti ipapo usaite mistake. Isusu ndirikuparidzira izvo zvatakagamuchira. Zvatakaparidzirwa ndozvatokuparidzira. Zvatakasimbisirwa ndozvatinokusimbisira. I really thank God for vafundisi vangu vandaiva navo vakuru. They may not have been that educated. But paugodobori hwokudenga vaiwa vaishita munhu pana Mwari. Nhasi unogona kusvika pana Mwari. Unomuziva Jesu pachako. Kwete zvokutaura mwari wababa vako. Wako mwari. Usasati waAbrahama. Usasati waJakobho. Usasati waIsaka. Wakuti my God. Oh, glory be to God. Munoziva hanzi panapa, the Lord will do great things. He is going to do great things in your life. Those things haikona kuita mess up. Anditika even uchapupu wako unozodza confusion kana zvikanga zvisina kunyatsa kupinda, neatly fitted together. And your testimony and your preaching can be affected by that. So what you need is to have that uve nethara.
Amen.
Andiri mwasobatisa. Mumoyo mako uzvizire kuti ndakapiwa chekudenga.
Amen.
Andiri. Nekuti zvauchazosangana nazvo paupenyu. Handiti even ukanga wangopupura chero ndaberekwa kutsva ndacherezwa ndaombekwa Satani anenge atomirawo pauzima. Handiti anofanira kuti ateste zvauinazvo kana afoira Mwari achaziva kuti zvauinazvo newe futi uchaziva kuti zvauinazvo zvakabva kudenga nekuti zvokudenga hazvikundikani. It doesn't matter the time. It doesn't matter the age. As long as it is something from God, it will never be defeated. And greater is he that is in you than he that is in the world. And chinhu chipi nechipi chakaberekwa naMwari chinokunda nyika. Kukunda kwakakunda nyika ndiko kutenda kwenu. Oh, glory be to God. Today, kana usati waberekwa kutsva, pray for salvation. Kana ukakuwana, continue and pray for sanctification. Kana ukakuwana, continue and seek the baptism. I want to tell you, God wants to do it today. Mwari hana nguva kana. Nguva ndedzedu isusu. He can save you today. Uchibva mukuberekwa kutsva. Anditi wokumbira utsvene, he can do it again. Uchibva kukumbira kukumbira utsvene wahuwana wotsvaga baptism, he will do it again. My God will do it again. He will do it in your life. I want to tell you kuti zvinamato zvese zviri pasi penyika inei hazvina kana pau. Kana zvazoteswa mafoundations acho negena nehell by the devil. And God himself would want to test.
Amen.
Zvakada kurova kwama buildings ma high buildings akune inonzi stress testing to see kuti building yakasimba here. Mwari anokupa inonzi back to back test.
Amen.
Comprehensive test.
Amen.
Andikunzwa yekuti unorohwa matiri ose.
Amen.
Ugosara usina kana pokubata.
Amen.
Kana uina Mwari
right.
Zvichabuda.
Amen.
Nekuti uchaona chekubata.
Amen.
Uchabata Mwari.
Amen.
Hazi nevaimbi ndichazosumudzwa.
Amen.
Noruvomo rwomuponesa mufudzi wangu.
Amen.
Glory be to God.
Amen.
Jesu anoda tarirai padombo iri. Ndichava kakereke yangu.
Amen.
Masuo ehaidesi.
Amen.
Hangaikunde.
Amen.
Idzwai, zvese zvimwe zviri kunyika zvezvi, kana ukasatambira ipapa, unopukutwa.
Amen.
Shuwa.
Handi muri kunzwa.
Amen.
Chosimboti yedu vane vatsva vangu paaifiridza ava. Unodhonzwa nzeve, unobatwa nenzeve nasati. Kubatwa nenzeve so. Kubudiswa padhoa. Unosvika kunze. Anokubatsira mabasa ekuti kana kuti uite pawa rekuda kudzoka kuchechi unoshaya kana pawa. Wazvuzvurudzwa kubva kuti ndiri kuvaimba. Inzwa iyi ndobedzi zvinhu zvinomira. Zvinomira. God, our God is a God of foundations. Zvinomira because Mwari pachake ndiye ari mukati. Andimosabatisisa. Hanzi musanya hanzi nekuti wakavimbisa kuti ndichava Mwari wenyu nemi muchava vanhu vangu. Hanzi ndichagara mukati menyu nokufamba mukati menyu. Oh, glory be to God. Hanzi saka nokudaro musanyangata chine tsvina. God will be moving in you.
Amen.
Walking in you. Tichaona mumwe maakafamba. Tiverenga magwara edai. Right, pa 21 handiti ka. Verse 22. Be not afraid, ye beasts of the field. For the pastures of the wilderness do spring. For the tree beareth her fruit. The fig tree and the vine do yield their strength.
Amen.
Be glad then, ye children of Zion.
Amen.
And rejoice in the Lord your God.
Amen.
For he hath given you the former rain moderately. And he will cause to come down for you the rain, the former rain and the latter rain in the first month.
Amen.
Chinzwa manje impact ani muri kupanzwa. Ndinogona avane Bible resho gara makati mire handiti kai. Mundiverengero handiti. Muri kunzwa pana pa parikunzi chifarai. Parunzi kuchika chaiko chai bvisai.
Amen.
Andimurunzo. Noza Mwari even ku Old Testament vano vaizira vachida kuenda kuhondoranzi kana paine munhu anguchika ngadzokere ku.
Yeah.
Andimurunzo kuti Mwari arikushaka vanhu vanogona kuvimba naye. Vasina chimwe. Vasina imwe platform. Vasina pamwe pavanozembera. Kunze kokumirira thus said the Lord. Thus said the Lord is their strength. Is their power. Oh glory be to God. Hanzi panapa ndichakudisira imvura. Makuona manje. Kana pasina mvura hapana chinobereka. Kana pasina mvura hapana chinomera. Handichakunisira imvura yokutanga. Hanziyo ndichaipa iri shoma mbichana. Asi ndichazoisa mvura yekuita sei yokupedzisira. Iyoyo ndo yaachaita kupomba. Oh glory be to God. Oh Mwari ngatende.
Amen.
Sezva ndataura kuti this was yanga iri a prophetic utterance.
Amen.
Moderately yakadirwa kuna Acts chapter 2 kuyera kuvadzidza ndidi paJerusalem ndidi. Asi namazuva ano manje yokupedzisira. Ndopaari kudira Mwari manje. Handi ndichadira mweya wangu. Pamusoro penyama yose.
Amen.
Oh glory be to God.
Yes.
You know, ndoda kuti muone kuti this is kutaurwa. It was both physical and spiritual.
Amen.
Yeah, inini ndirobvuma ndiri mutete pana Mwari. Saka inokuda kwaizvozvo ndirobvuma kuti was talking about physical.
Amen.
And also he was talking about spiritual.
Amen.
And then mumwe achopatidzira. No, no doubt. No, no, vakafamba namwarana naizake. Airatidzwa mupata une mabhonzo akaoma.
Yeah.
Mwari oita kunga asiri kuziva kuti ezake iri. Mapfuma ngararama ya. Ari kumuchana kuti munhu hapana chinobuda.
God bless him.
But kuziva Mwari waunoshumira. Handi ndichavapa moyo wokundiziva ini. I will teach them mighty. Kuvadzidzisa simba. Kuziva kuti ndiri Mwari wesimba. Handikundikani. Hakuna chinonzi hachibviri kwandiri. Oh glory be to God. Uri kupiwa here. Uri kutotambira kaizvo. Kutotambira ka. Jesu anoti kuti kuno unotenda. I love that challenge.
Amen.
I call it a challenge. Timu rangara raida kuzobvisa demoni kana karamba. Timu revadzidzi. Havabvisa demoni ndobararamba demoni. Rakaramba kudhirirwa nawo. Ndoba azouya Jesus zvikanzi ishe seita tadza kubvisa. Zvikanzi ndoda kuudza kuti kana uine faith as little as a grain of a mustard seed. Uchati gomo here. Akwero mbotanga obvuma iya kuna Mwari. Ah iwewe uchati gomo ino subuka paura. Unokandwa yonda. Zvichaitika saizvo. Why nokuti wakatenda kuna Mwari. Unofanira kuzoti Mwari wako habviri.
Amen.
Jesu ano conclude nyaya kuti hanzi kuno unotenda zvose zvinobvira. And to him that believes nothing shall be impossible. It's a challenge, my young brothers,
yeah.
My young sisters.
Yeah.
Glory be to God. Tinorarama makore vanhu vanonakirwa nekuita pass the blame, the back. Yeah, blame. Kuti nokuda kwechakati, I can't do this. Nokuda kwechakati, I can't do this. Here is a challenge.
Yeah.
Ini ndakadaro kuti kurarama muZimbabwe. There is no better time yekurarama muZimbabwe is now. Nokuti ndopachaprova kuti una Mwari here kana kuti hauna. Kana usina Mwari. Rori ziyani. Kurira kwako hakupere. Chino ngiringiri. Chino ngiringiri. Kukombrena kweseko. Chino ndiningi. Chino ndiningi. Hauna power.
Yeah.
Urunzo. Hauna zvokudenga mauri. Kana uinazvo zvokudenga unoenda kuna Jesu. Jesus is the answer.
Amen.
You go to Jesus.
Yeah.
I want to tell you God has got a solution. Saye zenge vakatanzwa norarama here. Ndautenda Mwari ezaka vakabvuma. Zvikanzi Jehovah imi munoziva.
Amen.
adaro akapa mwari go ahead dai asina kudaro mwari ramba akanyarana aizoda kuma pa dzike ndotsvaga mumwe aizoda ndotsvaga mumwe kwazi nchinda is full of himself asati akuziva kuti haasi ega ndirimo mukati andimurunzo zvikanzi imi Jehovha munoziva zvikanzi right good nokuti wagona iwe uchitaura manje iwe wachenda unoita chenda unoimplimenta zvikanzi taura kudaiwo kuti nyama nyama ikavapo kudaiwo marunda marunda akavapo kudaiwo hondo huri yamira That's our God.
Amen.
The Father of our Lord Jesus Christ.
Amen.
He is the self-existent God.
Amen.
The one who needs no other.
Amen.
The one who can set, who can furnish a table in the wilderness. Muchida zviite zvinenge zvichiita. Muchida, but zvinoda kuti iwewo manje usaite nhaa usagene team complaining. Zvinoda iwewo kuti uite saEzekiel kuti Jehovha kwamuri hakuna zvinokona. Ziri kupinda uri kurodwa ndosakamuka ivhangeri riri smart harina noise ivhangeri rakanyara ipawa rakanyara richitaurwa so richipinda richigadzirisa richipinda munhu achitambira munhu anobuda muromo arongedzerwa tichikurukura zvedu so hanzi noupenzi hwokuparidzwa kweivhangeri zvakafadza Mwari kuti vanotenda vaponeswe nekutenda.
Yes,
God bless you. Oh, glory be to God.
Amen.
Chinzwe manje kana mvura yadirwa. Apa ndichada neshona. Brother ngati ndipenderere verse 24. Verse 24. Joy 2 verse 24.
Makuriro achazara.
Amen.
Yes, makuriro achazara nezviyo.
Yeah.
Right. Uye zvisindiro zvichapafuma newaini namafuta.
Amen.
25.
Zvichakudzoseraizve makore amagadzirwa nemhashu.
Amen.
Negwatakwata nomupedza chose nomuteteri iyo hondo yamuhuru yandakatuma pakati penyu.
26.
Muchadya zvakawanda maka mukarumbidza muchaidya zvakawanda mukarumbidza zita
rajehovha
mwari wenyu. Mukaguta mukaguta mukarumbidza zita rajehovha mwari wenyu wakapitirai zvinoshamisa vanhu vangu havakatokonyadzisi nekusingaperi.
27.
Ipapo muchaziva kuti ndiri pakati paIsraeri kuti ndiri Jehovha mwari wenyu uye kuti hakuna mumwe. Vanhu vangu havakatongonyadzisi nekusingaperi.
Dhani ari kubata besi yenyaya. Pane besi yenyaya. Handi mumunyatsokuziwa. Ini ndiri kutotambira zviyo izvi.
Amen.
Mweya mutsvene ndiye ari kuziva zviyo zvacho.
Amen.
Zvekuti zvichatutuma.
Yes.
Iwe tambira zviyo hama
imwe.
Amen. Mweya mutsvene haumudzidzise. Ndosaka Ezekiel akati ini munoziva. Ini ndiri kungotambira zviyo izvi.
Amen.
Ndikuti uyai titambira zviyo izvi.
Amen.
Yes. Ukunzwa pane besi yenyaya. Zviri kunzi vanhu vangu havangatongonyadziswa. Handimwezva kubatisisa. Chikonzero hanzi vachaziva kuti ini Jehovha ndiri pakati
pavo.
Know that the simplicity yeshumiro yedu neoutput yepower. You see, haunganzwi mhepo, haunganzwi kutinhira, asi kana arimo iwe uchiziva kuti arimo. Glory be to God. Unoti ukaenda kuzvisviniro unosingazvisindiro zvakazara.
Amen.
Unoti ukaenda kuzviyo, unosingazviyo zvakaita sei? Zvakatutuma. Ndoda kuti munyatsonzwisisa mavara ari kutaura. Pari kunzi iwewe uchaziva.
Amen.
Hama yangu uchaziva rini iwe.
Lord help us.
Mabasa aMwari mukati moupenyu hwako achakupa kuziva kuti Mwari aneni.
Amen.
I am not alone.
Amen.
Na Job hanzi andisi kumuona andiri ka ndotarisa uku ndogotarisa uku ndigotarisa uku andisi kunyatsa kumunzwa andiri mwenza kubatisira obva adeza kuti asi ndinoziva kuti iye unoziva nzira yangu. Netway, let me tell you, amen. Hakuna chinhu chiri powerful in this world as knowing that God is inside you.
Amen.
Ndati hakuna chinhu chiri powerful sokuziva kuti Mwari anewe. Everything ceases to matter. It doesn't matter my circumstances. Auri kwara. Hazvina kana basa nezvinokusvikira zvacho. Hazvina basa. Nokuti unoziva kuti Mwari anewe. You see, I was reading about Jacob. Now Jacob went through some terrible times. But the odds were against him. But in those odds dzanga dziri against him, God gave him victory.
Amen.
I could see how God sustains his people when they go through challenges. And the assurance of God's promise. Could you not come out defeated?
Amen.
You come out the victor.
Amen.
Amen. Amen. Mwari anopinda nokuzara kwake. That you know the mighty word. The mighty baptism. Mwari unopinda nokuzara kwake. Oh, glory be to God. Izwa ipapa pakapa ndopanoda kuti rasipe vanhu. Ozvamo munhu anofamba ari mpfumi but ari murombo. Kuna ndiani Ecclesiastes. Hanzi ndakaona varanda vakatasva mabhiza. Nema prince ari vari kutunga akabata akatambo achitungamira bhiza. Opposite. Ndoda kuti uziye kuti Mwari ngo ishasha.
Amen.
Ichampion. Don't cry for circumstances. And usachaga kuti vanhu vakunzwira dzidzi. Don't look for pity from men. Don't look for pity from this world. Enda kuna Mwari anonzwa pakavanzika. Anonzo enter in public. Unoona solution yaunobva nayo iko. Unoona restoration yatopedzwa ka. Zvadzoka ka zvino.
Amen.
Pane chisisiripo here? Eh? Pane chisisiripo here? Iwe akada kutamba naMwari.
Amen.
Ndoda kuti muone kuti ande kuna Galatians chapter 3 verse 14. Musangano wokupiwa.
Amen.
Musangano wokuropafadzwa.
Amen.
Yeah. Handiripo apa taona kuti kana usina mweya muchene, mvura inofananidzwa nemweya muchene. Sezvatinoita tichidiridzira magadheni edai. Ndachitaura nemwe mudikani wangu anorima ane macenter pivot. Ndachiruti ruoko. Ndinoruti ruoko. Eh? Ruoko runopedza nyaya dzese.
Okay.
Iro kana rwuripo so rukati ve. Rikati ve. Roti ve. Roti ve. Ona munhu abuda ne 500,000.
Amen.
Vamwe muri busy kucomplain. Hazvisi kumboita zvinhu zvake. Muri kunyika imwe chete. Makapiwa 24 hours dzimwe chete. Ndinombotaura nemafuza evato. 5 hours achitamba game pafoni. 5 hours ndindindindindi. Kusvika mazuva akubuda misodzi. Uri kupa munhu akagadzira magemu neagadzira foni mabhiriyoni. Ucharipa no urombo hwako iwe.
That's true. That's true. That's true.
Can I throw you a challenge, young people?
Amen.
You could be making these gadgets.
Amen.
And making billions.
Amen.
With these gadgets.
Amen.
Instead of being, poverty. No good at much food, Miss Alam. God knows what my word has mutated. Who's some of God? Never can write his own again, or she didn't deliver rumbo, Raga cheaper. Kurasika wewe ndo kuya tukuraundwa kudodwa na satani akurova kupedza pese mwari ndiye akasika denga renyika ndiye akasika zvose zviripo including you andirunzwa ndapa akasika the first prototype Adam apedza kumusika so akaita inonzi quality control testing akati ndida kuisa mugadzi esedzi pamberi paAdam ndakunzwa kuti anodzitumidza kuti kudii prototype ichitsemura from the first nzou shumba dindingwe ingwe dzichimhanya so noro
yeah
you know I came with our young people ndakaona vaine mufaro zvikuru kutedzera vamwe vaimbi kati vafanira havasi kuziva kuti kuna the god of originality you can go there directly unopiwa nziyo tokunyora unopiwa mama inoyo dzichi twese tumastoka twacho nenhiri utoyoga naamira nyarana ndapiwa naJehovha hei nziyo
iyi
munoimba muchidai muchidai uchitova collect andiwo mabudira yaita God of originality.
Yeah.
Do we have original young people? Vanhu vanosvika kuna Mwari. Vopiwa zvaMwari. Vofamba nezvavafita.
Amen.
I don't want to tell you that I'm crash. Ayo tamba ikoko. Itendero yeyo kutamba kwese ikoko. Asi ukanga wazoziwawo. And didn't wear somebody.
Amen.
Bible wrote, they that do know their God,
amen,
they shall do what?
Exploits.
Amen.
Yeah.
Right. That is Galatians chapter 3, verse 14. Different generation of Roman, verse 14. It's okay. Unogona isivano ano isisatana anotamba anotani take advantage hambira zvokutamba unogona kuti uri munhu wepasipasi saka hakuna chingabuda handikunzwa ndakutuziva kuti mwari akagadzira kuti magadgets twake tinosumudza ruoko rwe rwomuponesi mufudzi runosumudza tumagadgets twatonzi mablessings glory be to God vaimbi anzi andiridza runhare ask and you shall what? Igogo kuna 33 andidya hanzi pa muchadana kwandiri handiri hanzi danai kwandiri ndichaita sei ndigokuratidza ichi ubona vacho mwaya musingazivi chogoresei muchifamba chokukakapfumba but akasi kuzviziva zviri kudzikumbira handiri rumwe zobatisa handichakupindurai handimokupindurei chete mwari wedu ndimwari westetai haakupindure zvaunoro vanhu vanga vachifunga tiro kuchechi anokupindura zvokuti unoudzwa zvakavanzika unosara uine added advantage bhaibheri rinotaura kuti mwari masters ese akasika hapana yakafanana neimwe muri wezonzwa ya hanzi called them by names hapana kana yakafanana neimwe kubwinya kwako kwadzo dzese kunosiyana is that touch of glory iri signature yamwari the blessing of Abraham that was the fullness the culmination isusati ukadiri tobanza tobanza kuberekwa kuchachete watide
okay
ukalita kubereza uchene chete futi watikanganisa
okay
I am a steps andini mulukuzwa ekuti mwari auye kuzogara nekuti tinozadi mwari akagara mumutsva hakuna problem anopinda tikavhunduka akatopinda problem totenda mwari toti satani akuchizonyatso akupiwa shamhu manje dzekumusana kwete dzekumbotamba tozati paanobuda imomo hanzi ndichobhanidi hanzi ndozati ndikabuda mupoto inei I'll come forth as gold purified mwaro ndi mwari wemapromotion nozakana uchifamba nazvo ako step by step so usina dzungu uchinyatsouta not falling short of the promises of God salvation sanctification handiri chatiri kuparidza isusu tiri kuti akomana mhanyai kumasimba emweya muchena mhanyai pakuti mwari agare mukati menyu nekuti akagara mamuri hapana chatinotya kunyange ine 8 years tokupa pulpit tokupa pulpit nekuti chinotaura mauri handiwe chinotaura mauri inenge the culmination kukuzara kwechiropafadzo chaabraham ruombeko romweya mutsvene jesu akati mbotaura zvikanzi inini vabereki munogona kupa mwana akati anoda mazai munomupa mazai hamupi nyoka hamupi zvinyavada asi there is evil in you if you have got that capacity what more of God who doesn't have evil hanzi mwari haangadururire here mweya mutsvene kuvana vake vanomukumbira can you see that the game changer inzwa iyeye kana digiri chairo harina basa handisi kuti musanodzidza endai munodzidza ndozvati mukatora dzidzo yenyu mukamupa anogona kuishandisa handi mwese patisisa asi ndoda wedza kuudza kuti iye ari ega kana akatokwana handiri mumunzwa
ndikaizatimboona but just wanted to show you kune vamwe the blessing of Abraham inofanira kuzikangwa kablessing inofanira kuzikangwa kuti haina kuchipa handiri mwazobatisisa ehe hatiende pana Genesis 41 timboona mumwe akanga akatakura chiropafadzo chaabraham handidi Genesis 41 verse 39 brother kasta ndiverengereo mese musiri kuverenga vatsva mune yechirungu kai yeah. 39 sorry tangire pa 37
chakanaka kuna Farao na varanda vake vose Farao akati kuvaranda vake kotinga ndawana munhu akafanana ane mweya wamwari mari Farao akati kuna Josefa mari zvaakakuratidza izvozvo zvose hapana munhu akangwara akachenjera sewe ndiwe uchava mubati weimba yangu vanhu vangu vose vacharayirwa neshoko rako asi pachigaro changu choushe ndipo pandichava mukuru kwauri
right game changer
thank God
unoona
ya
inini handishore vana nevatsva vanongoramba vachitambira mumakumbo echipugamo kunyange kakaita 5 years kari kungotamba tambe muchipugamo ndoza zvaachabuda nazvo ipapo igame changer
chaio
ndijosefa kao akanga akadyirwa makore ake handidi nemupedza chose handidi nemakenga wemu handidi but restoration yaigara maari atengeswa nevakoma aendeswa kuijipita Don't worry. And my son, and this guy, despise not the chastisement of God. And when somebody says that, you see, you need to be a yielded person. With the sword of the word. And the there are those times where you seem like omboenda forward. Don't lose heart.
Amen.
Because of those things.
Yeah.
That's the evidence. Zvichako overtake.
Amen.
Handiri murume yacho kunzwa here. Hanzi uchava musoro chete.
Yeah.
You know, Bible rakati uno emphasize. Ndoti muziye kuti our young people shumire edu ainombochipa. Handiri murume yacho kunzwa. Ndoti uzive kuti wagarira zvinhu chaizvo.
Amen.
Yeah.
Nyatsogadzika moyo wako pasi. Uchange.
Yes.
Kusvika zvichitumuka so.
Yeah.
Udi ba salvation yapinda.
Yes.
Udi ba sanctification yapinda. Udi ba the baptism yapinda.
Yes.
You see, my back and forth I'm asunga apo mero mosha yasina kuita mje. And umwe somebody is. But he maintained his flavor for God.
Amen.
In those situations.
Yeah.
And God was with him.
Mwarai
munaka tatiitese. Mprison imo. Promotion yawe ari mprison. Springboard yatirwa iri. I now watch it as a chose. Usatarire pauri. Iwe ucharira kuna Mwari chete. David not in the sharing meso angu kuna Jehovah. I will continue to look. That is where my help is going to come. No, that can't be Mwari. No, that Mwari allows on the help. I will not tell you about the Vanhu vese vachazoti ha zvakaita
kwa. Amen.
Zvakafamba kune.
Amen.
Vachangoziva kuti zvafamba.
Amen.
Whether they are your enemies. You know, there's not even a point of mentioning about your enemies. You don't talk about your enemies. You don't talk about your adversaries. That is someone as atika kure nerwizi. Vanyatso nyudza midzisoka vanoziva kuti Mwari ndiye zvese.
Amen.
Zvimwe zvese hapachisina.
Amen.
Ungatovhunduka uchiona muvenga ndiri. Okay. But it's not, you are not even worth mentioning.
Amen. Amen.
That's the power of God.
Amen.
The springboard. I never say it's what I know. Musa shore. Kunya muka pinzwa pakamba nuchichaira. Pinda uchichaira.
Amen. That's true.
Vaja vunduka. One day wakubuda kune mudhora CEO. Iwe pfava chete. Uchibvuma.
Yeah.
And iri kunzwa. Iyo uchimbona ida chete. The spirit of God is the change agent of restoration. It was the end. And that was a dead end. But in that moment,
Amen.
Difference.
Amen.
To have the spirit of God inside you is powerful.
Amen.
Let me tell you, you don't even need to study from this. It does. I'm not gonna pass.
Sure.
We pray for our leaders, our spiritual leaders, but we don't feast on them.
Amen.
And somebody said, Because vakatidzidzisa kuti vana vedu nzira inoshanda kana musingade kushandiswa mumachechu. Nzira inoshanda ndoyakatorwa nana David. Ndichari nzira meso angu kumako. Kubatsirwa kwangu kuchabvepi? Kubatsirwa kwangu kunobva kuna Jehovha akasika denga nenyika. Usati handina munda unawo.
Yeah.
Amen.
Rudzwa rora shasha hanzi ushe hwamwari kubva panguva yaJohana ndiri vanotora ka hanzi unoparidzwa ndidi asi vanotora ndore nechi vaino zvokutamba vanokuzva kuti panapa vari kutopuputidza kutotora chakuya hano ndati munda unawo vamwenyu vazhinji maramba makanyara kuti no problem yekuya kusangana usina kunamata You know what, when you are not prayerful, you miss the move of God.
Yes. Yeah, brother.
Yeah, when you shout out, I'm not ready to go back. Move on, easy. You know, one restoration. One who promote was so. And the thing I want to be. Because why the promoting instrument.
Oh, yes.
The change agent. Tinga wane pi muru ane mweya wamwari.
Amen.
Sensa Josepha. No, dimamba ari kutaura.
Amen.
Those are cabinet. This was a Joseph was a stranger. Kukuva Egypt. And angari vanhu vekuti ku Egypt vanotarisirwa pasi. Ano usashora kutarisirwa pasi. Because ainda tanga kutarisirwa pasi ndipo ndototanga kutenda Mwari.
Amen.
Ndikatanga kuchinyirwa chinyo nokushorwa chorwa nokukikirwa kwakawanda kwa. Ndotozva kuti zvinhu zvaya zvafamba mai. Shumiro yanzwika. Kusimudzirwa kuya kwaita sekwasvika. I want you to know kuti vanhu vese vakaropafadzwa naMwari vanopfuura naimomo. Hanzi Jesu ka kunyange anga ari Mwari. Anoti zvinhu zvibatisiswa. Hanzi akatambudzika. Akatambudzwa nevanhu vaakasika. Hanzi akafa kunyange rufu rwomuchinjikwa. Rufu rwoma West criminals. Hanzi because of that. I love the Bible. Hanzi Mwari nokuda kwechiito ichocho.
Yes.
Kubvuma humiliation. Kubvuma kukika kuitwa chikorobo. And because of that.
Oh, yes.
Mazita ose.
Right.
Hakuchina zita rinokosha kupfuura sira Jesu.
Oh, yes.
Pazita rake mabvi ose achapfukama. Nendimi dzose dzichapfuura. God's promotion.
Amen.
Never forget that, my brother. Inzwa iva mutsva anofamba akatakura substance. Kwete anofamba ari pashumiro yokufungidzira nokukopera vamwe. Iva mutsva ari kufamba akatakura akati mamba.
Oh yes.
Amen.
Yeah.
You know, hanzi tingamuwanepi.
Amen.
Unoza mambo anokukonsider to be nothing. A slave. And then munhu anzonzwa.
Yeah.
Unoza makurukota cabinet ine jerazi.
Yeah.
Ukada kuswedera padhuze nemukuru vanokuuraya.
Amen.
But cabinet ndo iri kutaura kuti
Yeah.
Averudzirwa ngadai ngavapinda.
Oh yes. Yes. Amen.
Yeah. Joseph. President na cabinet kubvumirana kuti mwana unge akapiwa zvinhu namwana. You know, this is a heathen king. Ari kutaura kuti hakuna mumwe munhu akangwara sewe. Why?
Yes.
Glory be to God. Anzi hakuna mumwe munhu akangwara sewe nokuti Mwari anoratidza iwewe. Uri kunzwa here secret yacho? Kuti Mwari wokumusoro kudenga ndiye wakuratidza. God chose you. Pane kusanangurwa kunopfuura kuombekwa nerumune nomweya muchene. Ani munzwa apa papasina makoleji. Ani munzwa. I always want to state that fact. Endai munodzidza. Asi dzidzai muchiziva muridzi wenoleji.
Amen.
Kuita kuti muzonosarinda noleji iyoyo.
Amen.
Ano because vanhu vaya vakati kunyorerai mabhuku vanhu. Handiti?
Amen.
Vakatora inonzi abstract knowledge.
Yeah.
Kapisi.
Yeah.
And then, but havana the full scope of that
Amen.
Knowledge.
Yeah.
Because havana kubvunza Mwari.
Amen.
Amen.
You know, my entrepreneur, I do watch a sumuka. This is the time.
Amen.
Amen.
God bless.
Amen.
It's what is so suiting a privilege.
You
cannot turn up a source.
Yes.
As my people have committed two sins, they have forsaken me, the fountain of living waters.
Hey.
It's why I have got to have abstract knowledge. I know who can do it.
Amen.
Because I know who is one.
Amen.
Could you show Shande? I'm more than just about with a global warming. About with a climate change. I'm not sure. Also, there are several. I have a Marais, I have been that you can the rest of Kenya. I think it's knowledge. I can implement. But that's not who is one.
Amen.
Don't do zero with your own. For restoration now. And then, and the ones who watch and the restorer of the path. And the repairer of the breach.
Amen.
We are not talking about solution as in our side effects.
Amen.
Yeah.
How many can stand up? Our young people.
Amen.
How many can stand up?
Amen.
Can go to him that made the heavens and the earth. We are not people of our business.
Amen.
As in our side effects.
Amen.
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 Since you are not a business, you are not a business.
Amen.
Choose those who know that.
Okay. Yeah.
Amen.
Amen.
The choice is God. Blessing
yeah.
You sit down, Muzi Oguti. Anzi mucha gamchira simba.
Yeah.
Kana mwe amchero shingo ya pamoja.
Amen.
And then, if a bomu chava zampupu zamu. You know, at times I pick my Old Testament example. They go to museum, which are book, I was prepared as a one repeat. And to my surprise, I was put out of a child animal. It's important to say, I thought to say to Mwari, Uno Paris and Nesha says, Auri.
Amen.
Mandos and that.
Amen.
That Kungo Miracle wanted Ziba. Mwara out of Paris. Kubata Chin, so Kubata Chin, Mabasema Oko. Mwarangto pari. Vanu wakutu ya uzofunza. Ah! Elevo, nekuti mwarangto is a signet.
Yes.
Yake. Pa project ya. Nekuti angwe testa. You know that a commandment. Next time I attend you kumwano kuchaka.
Amen.
Signet.
Amen.
Yes.
Mwarangto, we are ikanwa kumwana titawiri lai.
Yeah.
This is my head. I don't see a
Amen.
She not good. Mujuda Machet. Achabat whenever head and seven. Gee. And they want to sit down. Because your God is the one, is the only one who counts.
Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Jauru no Magdagapere, Jesus is the answer. Mwarachi that is a Bunya Quaki, Mukatimo open you up. Right. Daniel.
Amen.
God morning. Kungo test and you want to settle men for it. And it's given, it shall be given, and it. As Mopio Jayanes. Jagazunguzi. There's no. Restoration.
Amen.
Not down on the appetite.
Amen.
What are you going to
do?
Amen. Amen. Daniel chapter 5.
Yeah.
Amen. 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 Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Daniel chapter 5. Verse 11. There is a man in thy kingdom in whom is the spirit of the Holy God.
Amen.
And in the days of thy father, light and understanding and wisdom, like the wisdom of the gods, was found in him. Whom the king Nebuchadnezzar, thy father, the king, I say thy father, made master of the magicians, astrologers, chaldeans, and soothsayers. For as much as an excellent spirit and knowledge and understanding, interpreting of dreams and shewing of hard sentences,
and dissolving of doubts were found in the same Daniel, whom the king named Belteshazzar. Now let Daniel be called.
God mbonzo wave chidigongo kuti masaikozi apa ari kutaurwa ari kukurukurwa.
God bless you.
Ndekupi guri kukurukurwa? Ndekwa mambo. Mambo aibata hushe. Almost the whole of the earth. Ani munongunzwa ndokuri kutaurwa nyaya idzo.
God bless you.
Zvikunzi mambo musamhanye zve mukadzi ari kutaura ndiri mudzimai zvangu pamusoro wei mune murume muushe hwenyu ane mweya wamwari ndaitaurawacho ndikati kuti 3 months dzinopfuura usina kupromotwa kubasa hazviite ndechipi chawakabata iwe mune murume arimo muushe hwenyu mweya wavamwari kunyange aisagona kudifaina mwari watoka but akaziva kuti mweya wamwari uri mukati mavo that spirit avanamboti Daniel akachenjera ona zvevhangeri nezvekupiwa restoration ndiani ani zvaona kutambira they that have received the abundance of grace kuwanda kwenyasha musangano wokupiwa if you are in your sins forsake your sins confess your sins come to God Bible wrote let's reason together hanzi yemwari akatotendeka akarurama pakuti anotikanganwira kana tikarevesa if you want the baptism today is your day.
Amen.
May God bless you.
Amen. Amen. 99 Mirai Namasimba.
Amen.